mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 11 mbudzi November 2021 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti manyepo ekuchorwa kwekodzero dzevanhu akanangana nekusvibisa zita renyika. Kanzuru yevamwe vanorarama nekutengesa kumaruwa ekuchecheche vari kunetserana nzvimbo dzemusika. Nasi America inocherechedza zuva Veterans Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti iri kushushikana zvikuru nezviitiko zvainoti zviri kuwanda zveainoti manyepo ekuchorwa kwekodzero dzevanhu munyika ichiti manyepo aya akanangana nekusvibisa zita renyika uye kutsvaka kunzwirwa tsitsi dzisingakodzeri nenyika dzekunze. Izvi zviri mugwaro kuvatori venhau rakaburitswa nezuro negurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe avo vakati muenzaniso wemanyepo aya uchiri munyoro ndewe nhau yavanoti yakatenderedzwa musi wa8 mwedzi uno pamusoro pemashoko ekuti mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance Vatendai Biti vakanzi vakapambwa nevarume vashanu vaive vakapakata zvombo. Vakazembe vanoti manyepo aya akaenda kure, hurumende ichapomerwa mhosva yaisina kupara yekuronga kupamba kwevanopikisa senzira yokuvanyaradza. Tsamba iyi inotiwo bato rinopikisa reMDC Alliance rakatora nguva yakareba kuti rirambe mashoko aya kuti aive enhema. Asi mutariri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vakaramba mashoko ekupambwa kwainzi kwaitwa vabiti. Hurumende inoti ichaferefeta kwakabva mashoko enhema aya uye vese vane chekuita nekufambiswa kwemashoko enhema aya vachatorerwa matano. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga avo vanoti chakakosha ndechekuti hapana anoziva kwakatangira mashoko aya uyevo bato reMDC Alliance rakaitawo paro nekuramba mashoko aya richiti aive enhema mushure mokuferefetawo kwebato iri.
Chiripo ndechekuti hakuna anoziva kuti ndiani akatanga manyepo iwayo ndochekutanga. Chepiri ndechekuti tinoziva kuti kana pachinge pataurwa chinhu panofanira kuti paferefetwe nekutsvakudza kuti chii chiri kuitika. Takaona kuti sangano reMDC Alliance mutauriri wavo Muzvare Fadzai Mahere vakabva vataura pachena kuti kwete mashoko ari kufambiswa haasi echokwadi, ndokubva vakurudzira mhomho yeZimbabwe kuti vasatambire mashoko iwayo uyezve kuti vamirire mashoko anobva kumuzinda weMDC Alliance pamusoro penyaya iyoyo. Saka hapana kutsaudzira kwakaitwa, zvese zvakaitwa nemazvo, nekuti kana munhu akangofuma achinyora zvaanenge aida kunyora. Chekutanga ndechekuti tinofanira kuti tiferefete isu vemasangano ekodzero dzevanhu, hapana mumwe chete wavakanzwa achitaura nezvenyaya iyoyo, nekuti taitsvakurudza tichida kuvheneka kuti zvabva kupi nekuda kuziva kuti vabiti vari papi vashungurudzwa here uyezve mashoko aya ndeechokwadi here. Zvikaonekwa kuti mashoko emanyepo akangoraswa, hapana dambudziko riripo, nekuti munhu wese akataura kuti manyepo handeperi neupenyu.
Tiri kuona mutsamba yanyorwa negurukota rezvemukati menyika iyi vakazembe vari kutaura nyaya yevasikana veMDC Alliance vatatu vakapomerawo nyaya yekupambwa iyoyi. Tinoona kuti vari kushoropodza nyaya iyi, asi nyaya ichiri kumatare. Zvii zvamungataura?
Vakazembe kasembe vanofanira fana kuti semuna anu tungamira basi kuna nishuma kurisa ne mitemo ne zvimwe vanofanira kuti vachiziva mitemo nyaya idziri kumatare va sikana muzvare ne Saimarova Chwana Mamombe na Cecilia Chimbiri vakataura pachena kuti vakapambwa vakashungurudzwa takaona mavanga nemaronda avo takavaona vari muchipatara vachirapwa isu vesangano rekodzero dzavanhu takataurawo pachena kuti nyaya iyi inoda kuti ipere pezvimwe zvakanaka iri kumatare haisati yapera saka vakazembeka zembe ngavarege kukurumidza kumedza kutsenga kuchada ngavarege kumhanya mberi ngavamirire nyaya dziri kumatare dzipedzwe nematare
vari kuti ivo nyaya idzi dzanangana nekurudziro iripo yekuti zvirango zvibviswe zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe
vakazipeka zinge vakungobatanidza nyaya nedzisipo zviri pachena wani kuti tikatora mashoko amuzvare fadzai maere vataona pachena kuti apa hapana nyaya hamenu vamuitsawo mashoko ekunyepa pamusoro pavatendai biti saka hapana chikonzero chavangativo vangabatanidza nezvimwewo zvekunzi kune zvirango zvekuti kuda zvingabatanidzwa nekuti nyaya chaiyo iripo ndeyekuti zvinogona kunge zviri zvekuti hapana anoziva kuti ndiani asimuka nemanyepo asi chatinoziva ndechekuti sangano reMDC Alliance raramba manyepo iwoyo rikataura kuti zvechokwadi izvi zvinhu hazvina kuitika
gweta rinowirira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mazvinga vari parunhare kuBritain neStudio 7 kanzuru nevamwe vanoraramwa nekutengesa kumaruva ekuchecheche kumanikaland yakanesana nenyaya yenzvimbo dzemisika nezuro vamwe vagari vari kuchema-chema kuti pari kuitwa zveuori vanokodzera kuwana misika vachikundikana kuiwana hatina kukwanisa kunzwa kubva kuvakuru vekanzuru sezvo nhare dzavo dzange dzisiri kudayirwa asi mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru werimwe sangano revagari rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku
panoita zvichemo zvakati kuti kuvagari vekwacheche kuchipinge Ward 24 nyaya iripo ndeyekuti pane madzimai kunyanya vanga vaine musika macheche panonzi kana kuzi Green Market vazhinji vacho vakatanga kuita zvemusika uyu kubvira kuma1998 zvokuti tingatora nechoti patiwo nemakore anoraudzira 20 vachitengesa musika
saka dambudziko rakazobva papi chaizvo apa vamadhuku
nekufamba kwenguva macheche mama kuita vanhu vakawanda zvokuti patanga nyaya dzeCOVID-19 zvakaonika pamusika uyu ndopanga pakubva makesi dzakati kuti vanhu vanga vachibatwa nemukuhlani weCOVID-19 ndokubva paputswa asi panga pachiputswa apa muna 2020 vazhinji vanga vaine musika vakanyoreswa mazita zvichinzi panenge pazovakiswa musika ivo vacho vakaputswa ndo vanenge varivo vachange vakuwana semafirst priorities izvi zvakaitwa zvichisanganisa veChipinge Rugby City Council panga pakuvakwa musika idzi pakatoya pakaitwa official opening kuratidza kuti musika unenge wakuitwa pachishandiswa mari dzedevolution
ko bata murefu bata mupfupi yakuitika iri kubva nekupi
asi chiitiko chatitaura zvazvo izvi chiitiko chazoitika zvichitevera kuti panga pakuchipihwa vanhu vanonzi ndivo vaakukodzera kuchipihwa musika atingati market stores kuti iwo uchange uchishandira apa iwo uchange uchishandira apa veruzhinji vauya vakurukura nesu vachitaridza kuti havasi kufara nekuti pane zvavari kuona sezvisina kufamba zvakanaka zvinhu zvavangazvitaura zvinhu zvisina kunyanya kuwanda chekutanga nechekuti vari kuti ivo vazhinji vanga vagari varivo maoriginals vashaya ende vashaya ava vanenge vachitaridza kuti vanhu vari kupihwa misika iyi vanhu vazhinji vacho vasiri vagari vemunharaunda vanenge vachizivikanwa kuti pamwe vakabva kune dzimwe nzvimbo nekuti macheche maakuita mari misika yemacheche vanhu vari kuita zvemisika vari kuita mari saka pane vaakubva kune dzimwe nzvimbo dzakati kuti vachiuya kuzotsvaga nzvimbo vamwe vacho vanenge vachinyoresa mazita asingaexisti kana kuti mazita ehama dzavo dzinenge dzagara dzisiridzo dziri kuda kuzoshandisa musika uyu
vanozo shandisa sei manje misika iyi
vanozo shandisa mazita aya kuchirenda kurendesa zvasita mari sando zviri kutemwa nevagari kuti aiwa nyaya yekuti vanhu vaite mazita akawanda pamunhu wani zvisange zvichiitika saka ndozvinhu zviri kutarwa nezvazvo panenge pachida kuti paite kugadzirisana panyaya idzi kuitira kuti pasaita nyonga nyonga nekuti pari zvino kusagadzikana aka kanokwanisa kutaridza kuti zvinhu zvinenge zvisingafambi zvakanaka
avo vange vari mukuru werimwe sangano revagari replatform for youth development vaclarice madhuku vari parunare nestudio 7 Noshanda vakazvimirira uye vachirarama nehurema vamasimba kuchera vanoti vakaremara vachine tarisiro yekuti pane zvichaitwa mukubatsira vakaremara mushure meongororo dzakaitwa dzinoratidza kusaenzana kuripo pakati pevanhu vakaremara nevamwe vanhu vose vakuchera vanoti rimwe gwaro reongororo rakabudiswa neZimbabwe Council of Churches rinoratidza pachena zvinofanirwa kuitwa mukurerutsa mararamiro evakaremara kubva kumabasa kumakereke mabhizimisi muzvikoro nekune mamwe mapazi eupenyu vanoti chava kudiwa ndechekuenda kuhurumende makereke mabhizimisi nemamwe mapazi eupenyu kunovaudza zvakabuda muongororo kuti vose ava vaite zvavanogona mukurerutsa mararamiro evakaremara tabata vakuchera kuti vatsanangure zvizhinji tikatanga nekuvabvunza zvavari kuda kuti zviitwe kubva muongororo yakaitwa neZimbabwe Council of Churches
ongororo yaibata mapazi akawanda eraramo yedu isusu vanhu kungava kumakereke kungava kunyaya dzebusiness kungava kunyaya dzehurumende saka chakuitika ndechekuti kwakuda kufamba neongororo iyi tichipinda nayo mumapazi iwawo tichienda nayo kudzikereke tichienda nayo kumabhizinesi tichienda nayo kuhurumende kuti tinge tichivatsanangurira kuti ndo zvakabuda muongororo asi kumakereke ndinofara kuti veZimbabwe Council of Churches vakatanga kutora matanho ekuti vachibatsirana neandingati mamembers avo kuti pachitanga kuvandudzwa nzira dzavanobata nadzo vanhu vakaremara kumakereke asi havasivo vega vakabatwa nemujenya uyu wekusarura pane vakawanda vari mujenya umomo vatiri kuti dai vanga vawanawo pfupiso yezvakabuda muongororo umo vaonewo kuti navo vangatanga kuzvivandudza sei
pane chati chaitwa here pamusoro pezvakabuda muongororo izvi
ongororo iyi yakanyanya kuburitsa nyaya dzekuti vanhu vakaremara munharaunda dzavari havasi kuwana mikana yakaenzana mungava mukuwanikwa kwemabasa kana kudzikereke kana panyaya dzefundo nekuda kwekuremara kune kakusarudzwa nekakusabatwa zvakanaka kanoitika munharaunda dzatiri dzinongwa nekuziva dzinongwa nekusaziva ndizvo zvikuru zvatingati mukupfupisa ndo zvakabuda muongororo iyi kuti panoda kuti panga patienzaniswa vanhu vese zvisinei nekuti makaremara here kana kuti hamuna
saka danho ringatorwa apa sokuona kwenyu ringaita seripi vakuchera uye watinotarisira kuti agadzirise zvinhu izvi ndiani makereke here ihurumende ndiani anogona kuva anoona kuti izvi zvaitwa
danho iri rinotoda mushandira pamwe muonera pamwe mubatira pamwe chuma chomuzvikuru nekuti munhu wese ane mutsinzikete wake hurumende ine zvainotarisirwawo kuti iite kuburikidza nekugadzira mitemo nemapolicies angangoita kuti vanhu vabatsirikane zvakadaro makanzurowo tinovatarisirawo kuti anga achiumba mitemo nemapolicies vemakereke tinotarisirawo kuti mharidzo dzavo dzinge dziri mharidzo dzisiri dzekunyomba dziri mharidzo dzinenge dziri dzokukurudzira nedzekutsanangurira vatendi nyaya yevanhu vakaremara nenzira kwayo vanhu zvavo tine zvatinotarisira kuti vaite mukuremekedzawo vanhu vakaremara. Saka tingangoti idanho rinoda kuti munhu wese anga achibatira pamwe, anga achionawo pake pekubata. Vemabhizimisi tinotarisirawo kuti vange vachibatawo nekokoko, vachipawo vanhu vakaremara mabasa kuti vange vachiratidzawo zvinhu zvavanenge vachikwanisa kuita. Saka tingati chirongwa chekuti munhu wese anga achibatira pamwe.
Avo vange vari vanoshanda vakazvimirira uye vachirarama neurema vamasimba kuchera vari parunhare neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu makumi matatu 60 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 600 ane makumi mapfumbamwe neumwe 4,691. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vari zviuruzana nemakumi matatu nezvitatu zvine 133,302. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vari mamiriyoni matatu ane zviuru 400 nezvisere zvine 610, 3,408,610. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru 600 ane makumi matanhatu nezvipfumbamwe zvine 400 ane makumi mana nevapfumbamwe 2,669,749. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munewsday mune nyaya inoti pane kurwisana pakati pevatsigiri veMDC Alliance Mubulawayo zvichitevera danho rakatorwa nevechidiki rekuda kubvisa pachigaro mutevedzeri wameya vamudlandu Mwiwe nakanzura weward 5 vaFelix Maka vachipomera vaviri ava mhosva yekutadza kumirira mawadhi avo zvakanaka. Munewsday makare vamwe vakuru vezvikoro kwamutasa kumanikaland vanonzi vakamanikidzwa pakupera kwesvondo kudzidziswa zvinodiwa nezanupf zvinova zvakashatirisa vamwe vadzidzisi vanoti hazvisi pamutemo. Mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti izvi zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Mukuru wezvekufambiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa Mugwadi vanoti hapana chakaipa mukudzidzisa vadzidzisi zvinotarisirwa nezanupf. Zimlive.com rinoti vakomana vaviri vechikoro vakanga vachichinhira mugomba guru kuCaudry Park kuBulawayo vakafira mugomba iri rakange rakacherwa kuchengeta mafuta edzimotikari asi rikasiyiwa risina kufushirwa kwemakore mazhinji. Nzvimbo iyi inonzi yaida kuvakwa navaObert Mpofu sechiteshi chepeturo. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwanyashanu kubowera uko kwambijo ndiri kuda kutaura pamusoro kwatwa Senenga kana kuti Senenga okuti kwaindokumbira ruregerero. Ini mwana wangu akafa iye zvino ndinotambura ndichitengesa ndichidii nepamusaka pokuti ndiye akarova mwana wangu akafa. Ruregerero rwaanokumbira ndehwe mwana wangu unodzoka aituma vanhu kuti aurayi vana vavamwe. Mwana wangu uchadzoka here kana akumbira ruregerero? Ngasakumbira ruregerero vana, mwana wangu asingadzoki. Ndoda kuti mwana wangu waakarova vakafa dzoke. Ndiri kuno kwanyashanu ndakamumirira.
Akadi vashamarari vestudio 7 vanamukomata nonoka wande apo. Ini zvangoda kutenda hurumende yedu pamutemo uyu munyuwani uyu wekuti vana baba tikwanise kutoresa vana mabhesi setifiketi. Zvakanaka chose tinozvidaira sana baba nevakufara.
Makadiko vashamarari vestudio 7 makadi nevateereri mose vari kutaura ndimanjenjenje ndiri pajobek. Ndoda kungotaurwa pamusoro pezviri kuitika muzimbabwe zviri kutirwadza vedu vetarwadziwa tarwadziwa zveshuwa. Hazvinaki kugara takapotera kuda kuchitiza nyika yako vana vamunangagwa demambotinzirawo tsitsi. Hazvinaki kushemiwa nemi nemunhu wese ende rine manyanga ari putirwi zvizhinji zvaakufumuka yezvinezvi tichazviona zvedu tinobatana pamaelections. Tinobatana chete pana 2023 chinongoti mukomana ngaapinde tatambura mukomana ngaachimbopinda awo anenjere dziri shapushapu dzechidiki ane ramangwana imi hamuchina ramangwana imi tatenda hangu.
Maozeteren ngaagare mujere because havana njere njere ishoma dzamaovet. Isusu tiri kuti chamisa ngaapinde ngaangene jena chamisa ndozvatiri kutaura isusu vana vezimbabwe vechidiki. Haikona zvokuti kwai takagwa hondo. Hondo yacho makagwa mukabudisei zvamava kungotorwa navanhu vezanupiefu muchingosungwa zvisina kana nepurani. Shapushapu zimbabwe haidi kutungamirirwa nevanhu vasina kuenda kuchikoro. Munangagwa hara kusarudzwa nevanhu akazvigadzika ega because akaita kuruu yekuti hatibvisei mugabe iwo chitiza uende kusouth africa unogara. Akaguya akangozvitsveta haana kuvhoterwa akangozvigadzika ndosaka achiita zvinhu zvakaora. Magati acho asi kuzara here eropa.
Mubvunzo wangu kwauna nawa mugwada ava ndewokuti ko muri kuda kuvhoterwa 2023 apo muri kuzhamba muchichema kuti nyika iri kuramba kuita zvakanaka nekuti chakatemerwa masancheni kusvika 2023 izvo zvinenge zvabviswa here zvirangu kana kuti kana zvisina kubviswa tinomborega iku kuvhoterai zvise vasina masancheni kuti nyika yacho ifambe nekuti imi mune masancheni saka nyika haigoni kuti ifambe saka tombokumiraika kuvhoterai tovhotera vasina zvirangu kuti nyika ifambire mberi nekuti pazvirango zvacho muri kutaura mastatement maviri muri kuti nekuti takatora minda dzino nerimwe rutivi muri kuti EMDs aligned yakanokumira masancheni asi ndinoona zvekuti pamwe masancheni MDC yakatozotanga kutokwikwidza masancheni atovepo nechekudhara. Handizivi kuti mungava jekesa here ipapo kana pana anokwanisa kundijekeserawo ipapo ndatienda zvangu.
Makadii pastudio 7 apo muri kutaura na T1 paplawai apa. Nyaya yangu iri kuuya kune avo maanozviti maovhiti avo. Maovhiti avo nyaya yavo iyi hainei nezvezimbabwe kana nezvevana vezimbabwe inyaya dzavo idzo dzavanofanira kugadzirisa vega. Zvekusungana kandokudizvo handezvavo vanofanira kutokohwa pavakarima ndozvavakarima izvozvo vachitaura kuti munyika muno hamutongi nevamwe vanhu vasiri maovheti vari kutonga ndokutonga kwachikoko ndozvavanoda ndozvavakarwira kuti vagozoita vachitonga vega vari kutonga ndokutonga kwacho regai vatonge vachienda mberi. Takavabatsira vachitishandisa pavakabvisa kupu munangagwa vakationa sekuti tinopenga vakati MDC inopenga iko zvino haakupenga ndiani. Vari kurwira havasi kurwira Zimbabwe vari kurwira nyaya dzavo avo hadzisi ndiyo nyaya yekodzero dzezimbabwe. So sei vakaderwa ndavarwi ndavarwani.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi 11 mbudzi izuva rokucherechedza vakarwa muhondo vapenyu nevakafa. Zuva iri rakatanga richizikanwa seArmistice Day kubva musi wa 11 mbudzi 1919 gore rekutanga kubva zvapera kuvisana kwehondo yekutanga ye World War 1 mugore ra 1938 Congress yeAmerica yakadzika mutemo wekuti gore roga roga 11 mbudzi richava zuva rekuzorora kana kuti federal holiday muna 1954 vaimbo vamutungamiri weAmerica President Dwight Eisenhower vakachinja zviri pamutemo zita rezuva iri kubva pana Armistice Day kuenda pa Veterans Day. Great Britain, France, Australia neCanada dzinocherechedzawo zuva iri asi vachishandisa mazita akasiyana. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reMinnesota vaDavid Siampondo vanoti zuva iri rakakosha munyika dzose naizvozvo rinofanirwa kuremekedzwa zvikuru.
Zuva reVeterans Day cherechedzo weavo vakatirwira kana kuti vanoramba vachichengetedza runyararo mukati menyika inoyi kubva kune vanenge vachida kuipamba, uye kwandiri nini zvinoreva zvakawanda. One sacrifice kana kuti kuzvipira kunoitwa nevana vemunyika munomu kana kuti vedzimwe nyika kuchengetedza nyika dzavo uye norunyararo.
Rakakosha sei zuva ranhasi?
Zuva ranhasi rakakosha nekuti rinounza kudzikama mukati imenyika uye mukufunga kwevanhu, kana kuti munozati tine zvakawanda zvatinenge tichityira kuti tinokwanisa kupambwa kana kuti tinokwanisa kuatakwa kana kuti avanoti materrorist attacks, asi kana tine vanhu vakazvipira kuchengetedza nyika nerunyararo, zvinhu zvinounza kugadzikana mukati mepfungwa dzevanhu uye kugadzikana mukati menyika. And ndinoona sei chinhu chakakosha, and ini zvinonikoshewo zvikuru pakuti ndinenge nichinzwisisa kuti aiwa ndakachengetedzeka.
Chingadzidzwa nedzimwe nyika pamusoro pezuva ranhasi iri nemacherechedzerwo arinoitwa muno muAmerica mungati chii?
Pane zvakawanda zvandinoona inini nyika zhinji yadzingadzidza pakati pezuva ranhasi. Mukatarisa even kwedu kuZimbabwe tinotori cherechedzawo zuva iri Heroes and Defense Forces Day, asi kukosha mukoshesero warinoitwa munomu wasiyana nezvatinoona kumba, nekuti ruremekedzo rwavanopiwa vanhu ava vakarwira rusununguko rweAmerica harusungori ruremekedzo rwezita basi, asi ruremekedzo runotoenda even mukurarama kwavo nekuchengetedzwa kwavanenge vachiita nenyika inoyi. Saka ndinoona kuti dzimwe nyika dzingadzidza zvikuru sei mukubata zvakanaka vakarwira rusununguko rwenyika dzavo idzodzo, zvokuti vasange vachivambunyikidza kana kuti vasange vachivasiyirira vachitambura sezvatinoona munyika dzakawanda.
Inini mucharicherechedza sei zuva ranhasi?
Ndichabuda nekunonota ndaroo neshamwari dzangu kunenge kuine kugochawo kwatinenge tichiita, takafara tichitamba mumhanzi yatinenge tinayo. Kune kachando hako but handione zvichitidzivisa kuti tinge tichinonosangana neshamwari kuti tiwane tichifarawo muzuva ranhasi.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reMinnesota, David Siampondo vari parunhare kuDuluth mudunhu reMinnesota neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti manyepo ekuchorwa kwekodzero dzevanhu kwakanangana nekusvibisa zita renyika. Kanzuru nevamwe vanorarama nekutengesa kumaruva ekuchecheche kumanikaland vari kunetserana nzvimbo dzemisika. Nhasi America inocherechedza zuva reVeterans Day. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosoza zvakanaka.